pagonda kushungurudzwa nekugarani chimakwa ndozvavanoita vanhu ava havambomiri saka kuvhira pavakambondiregedza nedzimwe mosva dzavanga vandipomera ndobva vaakuzondipomera dzimwewo pamusoro pemosva idzodzi dzavakandiregedza saka nyaya yacho yakaoma ende zvinhu zvacho zvakaoma zanu ichiri kutonga totoziva kuti Attorney General Tomana akatobuda pachena iye achitaura pachena kuti ndiri munhu wezano ndinotsigira zano saka tikatarisa vanhu vari mujudiciary tikatarisa mabatiro anoitwa vanhu vemdc toziva chokwadi kuti hakuna justice tarisai chairman weyouth yedu vamadzore Solomon Madzore nanhasi ari mujere achingobuda urimandi vachimuvhara rimandi havasi majaji vanoita vanotonga mhosva idzi ivo vari kudzwa zvokuita nejunda junda inovabata kuti iwe nhasi uno kune ningi ari kupinda nyatsamuvhara usamuburitsa ndozviripo ende zvinonoramba zvakadaro kana ndakazvitaura ichokwadi munhu ngaarege kutiza chokwadi ndo chokwadi chiripo saka vadadawo ndisunga nechokwadi vadawo ndisuwa nechokwadi inguva yavo mazuva ari kuenda nguva yavo ichapera tondonosangana muzimbabwe chayo yakasununguka
saka zviri kunzi nyaya iyi inopinda rini mukoti
apeno ivo vanhu vacho varidzi vacho apeno ivo junda ikavapa dedi kuti right sumudza mhosva yabenet iwe bhuno iwe takaupai purazi saka chisumudza mhosva yabenet ndopainobuda nyaya yacho